kunyange hazvo mamwe madhorobha akata tanga kubvisa vanotengesa mumigwagwa mumaguta akaita seHarare nemasvingo mapurisa ekanzuru pamwe nezimbabwe republic police ari kufamba mumigwagwa achitora zvinhu zvevanhu vanonzi vari kutengesera panzvimbo dzisingabvumidzwe kumasvingo vaya vanenge vatorerwa zvinhu zvavo vanokwanisa kunozvitora kumahofisi ekanzuru kana zeta rapi kana vachinge vabhadhara faindi muHarare kanzuro ino tiri kuparadza mirivo michero nezvimwe zvinhu zvinosvika matani maviri zuva rega rega mutauri wekanzuro yeHarare vamichael chidembe vanoti zvinhu izvi zvinonzi maperishables hazvibvumidzwe kudzorerwa mumigwagwa
zvinhu izvi zvinge zvauya pano pakuno kumunicipal police tinobva tazvipwanya tinozvipwanya kuti zvisadzokere kunotengeswa zvakare nokuti tinenge tazvisanganisa nezvinenge zvatiitatsora panangana nangana zvosangana uye vazhinji vanenge vachiita mabasa yamwe vacho vanenge vachitengesera panzvimbo dzisina hygiene saka kuti muzodzosera zvinhu zvakadaro zvinozonotengeswa futi zvinonetsa uyezve kana ari semaapple haungazivi kuti iri apple ndera nhingi
asi vanoti vaya vanenge vatorwa zvinhu zvakaita sembatya kana mbozhanhare vanokwanisa kuenda kunotora zvinhu zvavo kumahofisi ekanzuro vabvisa mubhadharo
hongu kana uchitengesa pane zvinhu zvakaita mafoni hembe mapoto izvo munokwanisa kuya kuzozvitora munouya kuno municipal police moidentifya zvinhu zvenyu mazviona zvonyorwa pasi musi wazvatorwa iwoyo kana mangwana acho mozoudzwa kuti moya kuzozvitora rini no hazvitoreke pachena nokuti panaa patinenge takatozvichengetawo storage fees administration fees ndozvinozobhadharwa kuti zvinhu zvenyu zvinokwanise kuzvitora mari yamunobhadhara inoenderana neuwandu hwezvinhu zvenyu
vachidemi vanoti nyaya yekuparadza chikafu michero nemirivo inoitirwa kudzivirira zvirwere zvakaita sekorera sezvo zvinhu izvi zvinenge zvatorwa munzvimbo dzisingabvumidzwe vachidemi vati kana zvinhu zvikagarisa zvisina kutorwa kanzuro inozozvitengesa zvichakadai vachidemi varamba mashoko ekuti mapurisa nevamwe vashandi vekanzuro vari kutora zvinhu zvinenge zvatorwa vanotengesera mumigwagwa vachiti izvi hazvibvumidzwe nemutemo imwe nhengo yezimbabwe home industries association amai matha shumba vati manyepo kuti vese vari kutorerwa zvinhu vari kutengesera panzvimbo dzisingabvumidzwe vati semuenzaniso kanzuro nemapurisa vari kutora zvinhu zvevanhu vari pane mimwe misika yakavhurwa kare kare
tisetiudzei nokuti tisi tine vanhu titsanamurirei kuti naipana kuti munhu mangwana anokuona fanana hausi mutungamiri nokuti hauna chawabudisa kune munhu kuti atigadzirirei vasitana musaoe vasitana kurikuzi zvakati zvakati kuri kuzizirei vanhu vanare zvedu asi vari kuya vachitorerwa zvinhu nekanzuro munhu achibhadhara
zvichitevera mashoko ava mugabe gurukota rinoa nezvedunhu reHarare amai Miriam Chikukwa vakaita musangano nekanzuro yeHarare mapurisa masoja nemagadhijere vakatanga chirongwa chekubvisa vanotengesera mumugwagwa icho chinonzi chicharamba chiripo kusvika guta rachena izvi zviri kuitwawo mune mamwe maguta nemadhorobha asi mamwe madhorobha achiri kuronga kuti ofambisa chirongwa ichi sei vanhu vakawanda munyika havana mabasa izvo zvave kuita kuti vararame nekutengesa mumigwagwa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.